manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 28 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika rinoumba komiti ichaferefeta uori muvakuru vakuru veZimbabwe Travel Authority. Varimi vochema-chema nekukwira kwenyaya dzekubiwa nekuurayiwa kwemombe dzavo.
Mapati vakatita kwaita kuve mabhanditi chaiwo kuita kuve vanhu vane mhosva hombe vakafara muno munyika musi watakasungwa takaenda nerori vanhu vachimiwe nemvura vanhu vachinyorova hazvina kumira zvakanaka
nhasi tichakupai hurukuro yataita nemunyori anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato recitizens coalition for change vari umiriri wemukobha vaamos chibaya vachitsanangura nezvemagariro avo vari muhusungwa Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika vamwe vezita Mangaliso Ndlovu nezuro vakadoma komiti yakakosha yevanhu vashanu ichaferefeta kuona kana vakuru vakuru veZimbabwe Tourism Authority Vakaita zvouori mukuzvipa mazimari ekubatsirika munguva dzeCovid-19 anosanganisira mari yekushandisa kumazororo pamwe nekuzvitengera chikafu. Komiti iyi inonzi ichange ichitungamirirwa nemunyori mukuru mubazi rezvevashandi vaSimon Masanga vari sachigaro uye iine vamwe vakuru vemuhurumende kubva mumapasi akasiyana-siyana. Komiti iyi inonzi ichange ichitsvaga kuona kuti mari dzekubatsirika idzi dzakanga dzabvumidzwa here uye dzakapiwa zvichienderana nemutemo wePublic Entities Corporate Governance Act here. Asi vanhlovu vaudza Studio 7 nhasi kuti havasi kuti pane uori hwakaparwa asi kuti vari kufungidzira kuti pangadai pakaitwa zveuori. Vati kana pakazoonekwa kuti pakaitwa zveuori ndipo pavachazopinza komisheni inoona nezvekurwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Asiva Alois Chaumba vesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vanoti hapana zvitsva pane zvaitwa izvi vachiti zvinongoperera mukutaura pasina anosungwa nenyaya dzekuita zveuori muhurumende.
Chekutanga chatinofanira kunzwisisa ndechekuti izvo zvinhu zvinongogara zvichingoitwa mumapazi ehurumende kana kuti muhurumende kuti vaise makomiti akafanana newayo asi chinozobuda hapana. Tingangoona hangu saminisa aruda kungoitawo zvinoitwa nemamwe maminista kana pachinge pabuditswa nhau dzeuori mune mamwe mapazi ehurumende aanenge ari pasi pake. Matanho atorwa iwayaya matanho angogara achingotorwa nehurumende saka isusu sebazi rinoonawo nezvekurwisana neuori hapana chitsva chatinoona chichabuda pamusoro pedanho iro riri nokuti hapana tinomboona achizoendawo kana kuti achiiswa pamataredzi mosha kana kuti nyangwe akaiswa pamataredzi mosha asi nyaya yacho inozongofa nekufamba kwenguva.
Tiri kunzwa muri kuti hapana zvitsva zvinhu zvagara zvichiitika mumapazi ehurumende tingati here panenge pachizowanikwa vanhu vavasina mhosva dzavanenge vapara.
Nyaya dzeuori dzakatekeshera muhurumende uyezve mapazi ehurumende. Chinonetsa ndechekuti vashandi vehurumende vanoona zvinenge zvichiitikawo kune vakuru vakuru vari muhurumende kuti nyaya dzeuori dzinongoramba dzichingoitwa pasina munhu ambosungwa. Saka chidokwa dokwa chikurwisa uori kana kuti chekuda kugara upenyu huri pamusorosoro chakanyanyisa mune vashandi vehurumende ndokusaka muchiona vakuitawo mapitse kana kuti makwikwi nevamwe vakuru vari mushandira muhurumende. Saka kana pasina hurongwa hwakati chikiti kana chidokwa dokwa chinofanira kuitwa nehurumende chekupedza uori, nyaya dzakafanana neidzodzidzi tichangoramba tichidziverenga tichidziona dzichiitika, nekuti hurumende haina shungu kana kuti political will yatinogara achingotaura iyaye yokurwisa uori. Vanorwisa uori pamuromo chete kana kuti mumapepa, asi zvinenge zvichiitika pasi apapa zvakasiyana nenge zvichitaurwa nevakuru vehurumende.
Vanga vari vaAlois Chaumba vesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vari parunhare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Rimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union rinoti varimi vose vekumaruwa pamwe nevemapurazi vari kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuramba kuchiita nyaya dzekubiwa nekuurayiwa kwezvipfuwo zvavo zvikuru mombe. Mutungamiri wesangano iri, amai mai wePGT, vanoti mbavha dzemombe idzi dziri kuuraya mombe dzichitora imwe nyama dzichisiya imwe mumasango madziri kuurayira, vachiti dambudziko nderekuti kune vanotenga nyama iyi zviri nyore, izvo zvinoita kuti mbavha dziwane simba. Ngatinzwei vachitsanangura.
Dambudziko rekubiwa kwemombe idambudziko riri kushungurudza varimi vemombe zvikuru. Varimi vari kurasikirwa nemari zhinji pamusana pekubiwa kwemombe kumaruwa nemumapurazi. Chinonyanya kurwadza ndechekuti mbavha idzi dzinouraya mombe votora nyama vachisiya mabhonzo, matumbu nemaguru zvemukati, vozonotengesera vanobika mumadhorobha avo vanotenga nemutengo wepasi zvikuru, asi vachiziva havo kuti vari kutenga nyama yemombe dzakabiwa.
Zvii zviri kuitwa nemapurisa pamwe nevarimi kudzivirira dambudziko irori? Tichiona kuti riri kuramba richitekeshera, amai jiti.
Mapurisa pamwe chete nevarimi kana vari mumabhizinesi emombe vana makomiti anonzi BAST, Business Against Stock Theft, aya anobatsirana nevarimi namapurisa kuchengetedza zvipfuyo. Dambudziko riripo ndeyokuti vamwe vedu havakoshesi kuvawo nhengo yemapato aya, asi ari makomiti anobatsira zvikuru panyaya yekuchengetedza zvipfuyo zvedu.
Tingati here mitongo iri kupiwa kune vanenge vabatwa vachiba mombe haina kusimba zviri kuita kuti vanhu varambe vachiba mombe idzi?
Mitongo iri kupiwa vapari vemhosva vezvipfuyo ndinoona yakakodzera kuva zvairi, nokuti ndinoona sokuti kuwedzera mitongo handizvo zvinoita kuti zvipfuyo zvisabiwa. Ndinofunga kuti zvimwe zvacho inyaya yokuda kupfuma nekukasika, nokuti vanoona sokurima riri basa guru rinotora nguva kuti vawane mari tenzi. Vamwe vava neunyope hwekushanda, vanoona sokuti kuba kunoita kuti vararame.
Ishoko ripi ramungasiyira varimi nevateereri pane ino nguva takatarisana nayo nyaya yekubiwa kwemombe?
Kurudziro yangu kuvarimi ndeyokuti ngativei vigilant nekuchengetedza zvipfuyo zvedu. Tishande pamwe chete namapurisa, tibatsirane nekuteedzera mitemo yetrespassing, tichisosawo nzvimbo dzedu.
Vanga vari mutungamiri weZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, vari parunhare kumacheke neStudio 7. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vati tivabate nemuvhuro kuti tinzwe kuti nyaya dzekubiwa kwemombe dzakwira zvakadii kana kudzikira zvakadii kubva mugore rapera, asi vanoti mapurisa ari kuita zvose zvaanogona kurwisana nedambudziko iri.
Nyaya dzemombe dziriko hongo, asi mapurisa vari kuita mapatrol, mapurisa vari kudzidzisa vanhu mhondo dzichengetwa sei. Ndofunga ndinokwanisa kutaura musimande kuti titi isusu nyaya idzi dzakakwira kana kuti kwete. Ndaona ripoti yedu yekupera kwegore.
Tiri kunzwawo kuti ivo vari kuba mombe havari kuwana simba rekuba mombe nekuti vari kuwana kwekutengesera nyama kune vanobika munzvimbo dzakasiyana siyana dzinotengeserwa chikafu. Mapurisa ane zvaanokwanisa here kuita kuona kuti ivo vari kubika chikafu ava vatenga nyama kune mabhucha akanyoreswa?
Mazuva apera aya mapurisa akaita yatoti pachirungu maredhi kuvanhu vese vanotengesa masadza nzvimbo dzakasiyana siyana madhorobha akaita seHarare, Bulawayo, Dana Gweri, Masvingo nedzimwe nzvimbo. Tikasunga vanhu vakawanda. Zvinhu zvatogara tichiita, tichaendera mberi tichizviita. Tinongokurudzira vanhu kuti ngavatenge nyama kumabucha ane mapermit, mabucha ane mareziness. Zvinobatsira kuziva kuti wani vanhu vasikutengesera nyama ine zvirwere here, chepiri vanhu vasikutengesera nyama yakabiwa here. Ndozvimwe zvatokwidzira veruzhinji izvozvo izvo.
Tinonzwawo kuti kune makomiti anoitwa nevarimi vachishanda nemapurisa. Zvii zvamungaitawo kurudzirawo varimi kuti vange vachipinda mumakomiti akadaro iwayo?
Nzvimbo yega yega ine varimi kune mapurisa, ngavatore mukana vapinde kumakomiti aripo iwavo. Zvinobatsirawo mukurwisana nenyaya dzekubiwa kwemombe.
Vanga vari mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vateereri, nepfenyuro yenyu yamunofarira Studio 7 yava kuda kuparura zvirongwa zvitsva zvichange zvichitepfenyurwa nemusi wemugovera nemusi wesvondo. Tichange tichiburitsa nhau dzekumaruva nemusi wemugovera uye nhau dzakanangana nemadzimai nemusi wesvondo. Chirongwa chimwe chete chinenge chine maminitsi makumi matatu. Mune mazita here amungape zvirongwa izvi? Kana muine mazita munofunga kuti ndiwo anokodzera kupiwa zvirongwa izvi, titumirei mazita acho. Kana zita ramunenge matumira rikashandiswa, tinokupai mubairo weredhiyo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, chamunopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Miriam Madziva Sibanda, avo vanova ivo mumwe wevapepeti venhau vakatanga kushanda neStudio 7 makore makumi maviri apfuura. Nepfenyuro yeStudio 7 yakasvitsa makore makumi maviri ichitepfenyura nezuro.
Tinozvidofadza kuti takatanga chinhu chakange chakanaka, chakwanisa kurarama makore saya tichikura. Nokuti ndinewe kana zva takatanga Studio 7 yanga isina mutsindo wayanayo iko zvino. Asi zvinhu zvinongofadza uchitarisa mashure kwatakabva, masorero ataita nhau nekuzotumira nemaitirwo acho azvaakuitwa iko zvino. Aiwa, takabva kure. Asi zvinongoratidza kuti nyange isusu tirisu takatanga zvedu, imimiwo makazouya muchienderera mberi nebasa, muri kungoenderera mberi nebasa muzvakanaka, uye mhepfenyuro iri kukura ichibatsira kutaurira vanhu vari kumativi mana enyika zviri kuitika nerimi dzavanokwanisa kunzwa, vachizvinzwawo ivo panhepfenyuro. Pane kungonzwa vatungamiriri chete kazhinji, ndo vanopiwa mukana yekutaura.
Mungati imi zvii zvanyanyosanduka pakutepfenyura kwamakatanga muchiita nezvamakuona zvaakuitika mazuva ano?
Ndofunga maitirwo azvaakuitwa. Ndinoyeuka mazuva atakatanga tantume yaya yanonzi pachirungu marekodha airema chaizvo, aida mabhatiri, aida madhiski acho, uye kuzogara pasi kuti unyore ugotumira. Tainge tisina masaisai kana kuti internet connection pachirungu, taitoenda kune ainzi maintenet cafes wotumira nyaya yako neemail, womirira kuti kuti gadzirizwe ikoko kuWashington yodzoka mai mea ozomhanya kuchienda kumba omirira kuti ufonerwe kugoita recording asi uchitarisa iko zvino zvizhinji zvinhu izvi zvaakukwanisika kuita parunhare mbozha nekuti masaisai aripo panhare mbozha ipapo saka ndinoona kunge zvareruka kana kutora vanhu vachitaura zvaakungoitwa zvese parunhare mbozha saka ndozvimwe zvinhu zvatirerukei izvozvo
tombotarisa izwi remadzimai panhepfenyura muri kuona rawedzera here kana kuti pane zvimwe here zvingaitwe kuti izwi remadzimai riwanikwe richinzwika
zvati kwirirei Marvelous asi pachi nemukana wekuti izwi remadzimai riwedzerwe nekuti ukatarisa uwandu hwemadzimai uye kuti mukurarama ndo vane mutoro mukuru wekuona kuti nyika iyo inova inotangira mumhuri mhuri dzamira vana vadya vapfeka zvese zvakatarisana nemadzimai asi ukazoona kunoitwa mitemo inobata mararamiro edu madzimai hatisati tanyatsosvika pekuti tingakwanisa kunge tichikwanisa kuvandudza mutemo tiri tega tikati ngatimirei semadzimai tiri kuda kuti ichi chiitwe chinova chinhu chichiri kutoda kuti madzimai ashande pamwe chete kwete vari vega asi vaunze varume pamwe chete vavatsigire vaone kukosha kwekuti madzimai apihwe mukana wetaura zvavanofunga zvavanoona mararamiro avari kuita nekuti tinoti anoziva kuswina kwesangu ndiye akaijeka saka madzimai anoziva kuoma kweupenyu naizvozvo vane masolutions ekuti zvingagadzirikwe sei upenyu hugorerukira munhu wese
tomboti pane vamwewo vechidiki madzimai vari kufungawo kuita basa iro rekupepeta nhau ngavapawo kurudziro yekuti chii
kurudziro ndeyekuti mikana iriko asi inoda kuti unge uri munhu ari kuziva zvauri kuda nekuti miedzo yacho irimo yakawanda mubasa rekupepeta nhau udzvinyiriri hwatingati uya pachirungu sexual abuse iriko zvakanyanya zvinova zvinhu zvinofanirwa kuti munhu kana uchinge wati uri kuda kuita mutoenhau unofanirwa kunge uchizviziva izvozvo abuse yacho inotanga pamashandiro amunoita nyaya dzaunopiwa kunzi unyore semudzimai unogona kuona unzivo haupiwe mukana wekushandawo panyaya dzinogona kunge dzichinzi kana riri pepanhau dzinoenda papeji 1 dziya
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheour lives upenyu hwedu nhasi tiine hurukuro nemurongi wemisangano mubato recitizens coalition for change uye vari mumiriri wemukobha mudare reparamende vaAmos Chibaya kuti tinzwe kuti vanga vachibatwa sei vari muusungwa
majonga mapati vakatita kwaita kunge mabhangi tichayo kuita kunge vanhu vane mhosva hombe vakapara muno munyika zvakaoma ndingati muto watakasungwa zvakaenda nerori vanhu vachiniwe nemvura vanhu vachinyorova hazvina kumira zvakanaka taenda kumasales epaharare central haasiri kushanda ese hakuna mvura hakuna zvakare matele regai ndiende mberi ndichiti tazoenda kuHarare Remand Prison mukomajonga masales aripo anofanira kuti vanhu vagare vari 40 asi taigara takatsikirana sembeva dziri mumwena vanhu vari kuma 150-180 vanhu vachirara vakamira toenda zvakare kubva kuHarare Remand Prison toenda kumatare edzimosva motokari dzinoshandiswa dzofanira kunge dzine vanhu kuma80 asi taipinda tiri kuma200 mota imwe chete vanhu vachitsikirana zvakare vamwe vachifenda saka ndingati mabatiro ataita asi mabatiro evanhu vasina mhosva yavakapara taita kunge vanhu vakatota mhosva inosisa asi pasina mhosva takapara mukomajonga
chii chingavaita kuti mufunge kuti maibatwa zvakashata tichiona kuti vasungwa vese vanenge vachingobatwa nenzira imwe chete
izvi chinangwa chevanhu ava madzvinyangwa ndechekuti tinge tichidzokera sure nehondo yedu yeshanduko tinoidzokera sure kushandira vana vezimbabwe kuti vaone ramangwana rakanaka asire gani timukoma wangu ati zoperi sure kuti munyika mwe meshandu kwenonza kudiriro munyika mwe meshandu kwenonza rufaro munyika mwe meshandu kwenonza hurumende yerano
tosvika pa mhosva yemaya muchipomerwa imi makatambira sei mhosva iyoyi
chokutanga ari gani kugadzirisei mukoma jonga chonzi mhosva ipapa hapana nekuti misangano yekuitira mudzimba inobvumidzwa hakuna mutemo munyika yezimbabwe unodzivisa vatu vaite misangano yavo paprivate place pamba ite private place hamutizi muzivise mapurisa saka hapana mhosva yatakapara vakapara mhosva ndeavo vakasungurana asina mhosva
asi ka muri kunzi maamuine chinangwa chekukonzera mhirizhonga kuungana kwamaiita vachibaya
icho ndo chinangwa chevakatisunga chinangwa chedu isusu chaingova tokuita musangano wedu maitiro atinongoita nguva nenguva chinangwa hatigoni kupihwa kuti mamutibata chinangwa chakati nekuti musangano wedu hapana mhirizhonga yakaitika hapana mhirizhonga yanga iripo saka iye akaraudza kuti vanhu vaungana apa vaingana mhirizhonga ndihani
tosvika panguva yamakazopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso makanzwa sei mushure mekunge mapiwa mutongo iwoyo kuti mubvise mari yechibatiso
chekutaura kwandaita chokutanga ndechekuti handigoni kana tigoni kufara chikonzero chiri chekuti hataifanira kumbosungwa nekuti hatina mhosva tatakapara saka takatogumbuka kuti mapurisa aya nechihurumende chacho vakatotitamisa kunotigumbura nokuti zvavakatiitira hazvaifanira kumboitika isu hatina mhosva tatakapara saka hatigoni kufarira kupuwa mutongo wekunzi ndaya kudzimba amutina mhosva yamapara zvokazvizikanwe zvino vano vezimbabwe kuti misangano yemudzimba hainei nepolice clearing inobvumidzwa naizvozvo hataifanira kumbosungwa mukoma jonga
kana muchiti imimi hamusingafaniri kunge muchimbosungwa muchateedzera here zvakatarwa nematare kuti munge muchienda kunozvipira kwamapurisa sondo rega rega nezvimwe zvese zvakadaro
zvose izvo tinotevedza asi mutemo wenyika unotibvumira kuti kamukange masungwa zvichiri pamutemo zvichina tarukano munotendedzwa kusungisa kana kusunga uyo wacho anenge akusunga mutira mhosva yamapara saka zvose tichatevedzera tichasvika nguva yekuti aiwa ava vakatisunga hatitira mhosva yatapara tikaitwa inonzi unlawful detention tikagara mukati isina tarukano tichatevedzera mutemo kuti vanhu ivavo vaite brought to justice
tonzwawo kuti kune nhengo dzakabata chirwere checovid-19 dziri muusungwa dzakakwanisa here kunge dzichiwana kurapwa kana mishonga
sezvamunongoziva kaku ine hama yedu yakabatwa necovid ndeyezvematsanangura pataigara nemagariro anoita kuti pave nokutapuriranwa kwechirwere checovid asi kupindura mvunzo yedu hakuna mishonga iriko vazuru rakapinda nyoka hurumende yatadza taanangoita kugona kuti vane vezimbabwe vafare kuti aiwa vakamisa chitorai mimi nyika yende mberi munyika muve nebudiriro muve nemusaro muve nehurumende yevanhu
manga makateerera kumurongi wemisangano mubato reccc uye varumiriri vemukobha mudare reparamende vaamosi chibaya muchirongwa chedu upenyu hwedu munhau dzemitambo vanotungamira mitambo vesports and recreation commission vanoti vaisa chikumbiro kuhurumende kuburikidza nebazi rezvemari kuti ipe mari kuzvikwata zvenhabvu zvenyika zvemawarriors nemight warriors michael kariati anotipa nyaya iyi
sachigaro wesports and recreation commission vagerald mulochwa vanoti vane chivimbo kuti chemwe chavo chichanzwiikwa zvichitevera ruyamuro rwavakawana apo mawarriors akaenda kuafcon gore rapera
football at national level that is the warriors the mighty warriors should be funded you know from the treasury that's our recommendation and then it's for government to work
takakumbira kuhurumende mari kuti vabatsire mawarriors asi tichi takamirira kuti tinzwe kuti vachatipa here kana ndavasi kuti
vamunotywa vanotora kuda kuti zimbabwe itevedzerewo zvinoitwa nevekune dzimwe nyika uko hurumende dzinopa mari kuzvikwata zvenyika apo zvinotamba nevekune dzimwe nyika vamunotywa avo vanove zvekare mukwasha wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vari kutarisira kuti panosvika musi wa 31 kurume gore rino mapazi ese eZIFA anenge aita sarudzo votanga hurukuro neFIFA kuti Zimbabwe idzorwe munhabvu yepasi rese. Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese zvichitevera kupindira kwehurumende munyaya dzeutungamiri hwenhabvu. Izvi zvakauya mushure mekunge SRC inove bazi rehurumende yakadzinga basa bhodhi reZIFA raitungamirwa navaFelton Kamambo. Nengo yeWarriors Friends Club vaPhilip Regede vanoti danho ratorwa neSRC iri rinofadza, asi inofarira kutanga yagadzirisa zvakadzingisa Zimbabwe munhabvu yepasi rese.
Izvo tinonzwa tichifara chaizvo kuti vanenge vakupohwa mari, asi tine rimwe dambudziko ratinaro rekuti kuti hurumende iyoyo at the same time vakaita kuti vavharise vakomana kuti varegere kutamba maInternational Games. Saka zvinhu zvekuti kuti vape maWarriors mari vasingatambi maInternational Games ndevapana, towadawo futi kuti vapana ivavo vangachiwana exposure yekuti vaenda vachinotamba bhora kunze. Ine zvi takangovharirwa turi mukati, saka hatisati taziva kwatiri kuenda so far.
Okuwo mutsigiri weDynamos vaKennedy Tatenda Gova vanoti danho ratorwa neSRC iri rinofadza.
Ndotenda hurumende because it's an improvement kumaplayers edu. Kupiwa kwavanoita mari ndoshungudza vanoitawo mukurambo wavachida kutambirawo nyika, uyezve tinotenda nekukuridza hurumende kuti irambe ichisponsa maWarriors edu nemamighty Warriors kuti bhora rirambe richienderera mberi.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Muve kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. MaWarriors akapedzisira kutamba nedzimwe nyika kuAFCON 2022, uko vakapedza vari pasi pasi mugungano raisanganisira Guinea, Malawi neSenegal. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iye zvino tokupai mashoko abva kwamurimi vateereri ari pamusoro pekusvitsa kwakaita Studio 7 nezuro makore makumi maviri yaparurwa.
PaStudio 7, paStudio 7 mamuka sei munotaura mukuma Japera ngwe yandiri kuno kuSouth Africa papendo kuti makorokoto makorokoto pane fenyu yevanhu nefenyu yeStudio 7. Noti dai musipo tingadai tingazivi zvinoitika munyika, makatikoshera. Rambai makadaro, rambai makadaro neunyanzvi hwenyu. Tinokunzwai tiri kuno kuSouth Africa, tinokunzwai tiri kuZimbabwe, tinokunzwai chero kwatinenge tiri. Makatikoshera, tinokutendai vana mukoma Jonga, vana mukoma Blessing nevamwe vose vana Gibbs Dube nevamwe vose nevose vakafoma Studio 7. Nokokotedzai chiri chishuviro changu ini zvangu ndechekuti dei yawedzera nguva yekutefenyura naudzitire dei kana kuti dai yatefenyura zuva rose tingafara zvikuru. Ndinotenda.
Makadiko eStudio 7, isu tinongoti makorokoto makorokoto, mwana ari kukura. Tinotenda nenhau dzenyu vana mukoma tananuka hwande. Ndinonakidzwa nenyuzi dzenyu dzamunotipa. Munotigonera mese, handingakupedzei nemazita. Makawanda veStudio 7. Shure yangu ndinongoti emawanawo muzinda muZimbabwe, mavako muzinda wenyu muZimbabwe weStudio 7. Nyonga dzine dzakunyisa kuindeka mamurwa mangoma muchimhosera mirwa mangoma. Ndinga zvine zvadzora ndozvandinongo kuna namata kuti SUDA 7 yawanawo muzinda muZimbabwe. Ndinotenda hangu, ndini Peter Chwara.
Makorokoto makuru kuStudio 7 kuti masvitsa makore makumi maviri muri mumurima yebasa rokushandira nyika yedu yeZimbabwe, rokushambadza nhau musina divi ramunorerekera asi makazembera pabango roumhizha hwenyu wokukusha nhau dzezvinoitika munyika.
Tinotenda vose vatumira mashoko ekukorokotedza Studio 7. Anokuunika ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Gaino kumedisaidi.
kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Nithathe ithuba lokubonga uJonga Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhlaka 28 kaZibandlela 2023. Igama nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Umba isenzanana elabantu abangocetheshe kakhulu isebenzi kahulumeni ukuthi ziphenyisise kwenzela ukuthi zingithe okuyikho okwenzakalayo okungincedisa ekuthatheni izinqumo engakho.
Umphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi kanye lokwethekelelwa eZimbabwe umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu usebumbe ikomithi ezasungula uphenyo lwenkokheli yeZimbabwe Tourism Authority ukuhlolisisa kumbe kulenkohlakalo eyenzakala kuyo.
Izilimo ezinjengomumbu, hayi sekuchile sibili sekumhlophe nge masimini, sekuchile. Simadolo zima, kasiwazi ukuthi phoke abantwana sizobathini.
Izakhamizi zeningizimu yemandebeleni sezidlela evalweni kulandela ukungani kuhle kwezulu, kuhlangana lokuchisa kakhulukazi kwelanga osokuchiye izilimo emasimini zichile. Kuhlelo abaculi bethu namhla silomculi werumba uChristopher Mazolo Ncube ehamba leqembu lakhe le Manza Mnyama Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Umphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi lokwethekelelwa eZimbabwe umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ukhiphe umbiko ngolwesihlanu esithi usebumbe ikomithi yabantu abahlanu ezasungula uphenyo lwabakhokheli beZimbabwe Tourism Authority, iZTA Board. Ikomithi le iyabe ikhokhelwa ngumnumzana S. Masanga ongunobhala kugatsha lukahulumende lwePublic Service, Labour and Social Welfare. Undlovu uthe lanxa kukhona akusolayo, lokhu akutsho ukuthi kule nkohlakalo ethe yatholakala kumalunga akhokhela iZTA. Uthe okwamanje ikomithi le izaqhuba loluphenyo ihlolisise njalo ibuthanise ubufakazi yabe ibutholile ibisimethulela umbiko wayo ogcweleyo ngemva kwalokho. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Ndlovu ngalolu daba.
Okwenzakalayo ukuthi uma kulokusolelwa ukuthi kukhona okungahambi kuhle kakhulu ekuphatheni impahla kaZulu, indlela elula esemthethweni njalo epha wonke umuntu amathuba okuthi azwakale kakhulu indlela elandela yona le ukuthi ngiyakumba isenzanana elabantu abangocetheshe kakhulu isebenzi kahulumeni ukuthi ziphenyisise kwenzela ukuthi zingithe okuyikho okwenzakalayo okungincedisa ekuthatheni izinqumo engakho. Kuvamile ukuthi into umuntu angasola usethe thatha amanyathelo engakayenzi kuphela, kodwa umthetho wethu usitshacile ukuthi kuqakathekile ukuthi into enjengale kube lo phenyo oluthethayo. So ke ma sengizile ukuthi kule zinto ezingabe zisenzakala ngendlela engekho emthethweni, nasengibona kuqakathekile ukuthi siwulandelele lo mthetho. Ngifake ithimu engibona ngani izakwenza umsebenzi ngendlela esezingeni eliphezulu sole ukuthi iqiniso kuyini.
Ngobani bona abazabe besenza lolu phenyo?
Baphumile kugazethi, kodwa obathungamelayo ngenze ngingamhamba ngumabhalane jikelele, permanent secretary, not secretary general, permanent secretary oweministry ekhangela i-public service, labour and social welfare, ubaba uMasanga. Nguye ongumgcinisihlalo owekomitileli bhatikile abaningi kakhulu ngama-chief director kwamanye
kungathi iqembu le-anti-corruption lalo liyabe liphatheka kuphenyo lolu.
No, nxa babe-anti-corruption besolele ukuthi kule corruption eyenzakeleyo bayayenza uphenyo labo oluhlukileyo ma besolele ukuthi kule corruption. But mina ma ngithole ukusolela ukuthi kule nto engahambanga kuhle ku-department engaphansi kwami or ku-parastatal engaphansi kwami, ngilo mlando wokuthi ngirisethe ukuthi kwenzakeleni, ngilo mlando wokuthi
Umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ngumphathi ntambo ogatsha olubona ngezomkhathi lokwethekelelwa eZimbabwe esixoxelaye ekobulawayo. Isikhulumeli samapholisa elizweni jikelele u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe amapholisa aseqale uphenyo lwesikolo se-Dominican Convent eHarare ngemva kwencwadi ebijikeleza enkundleni zokuxhumana okuthiwa yalotshwa ngumbalisi omkhulu waleso sikolo ilandisa ukuba kule nani labantwana abayisitshiyangalombili 8 asebexotshwe kuleso sikolo ngoba betholakale bethatha njalo bethengisa izidakamizwa. Sizweni uNyathi echasisa kabanzi ngalolu daba.
Into efuna ukuthi sichasise, abeDominican Convent awazange bafake i-report kumapholisa. Amapholisa abapha ngokubona incwadi ihamba kuma-social media pages. So izolo amapholisa abahambe isikolo bakhuluma lo headmistress labanye amathishara bahamba labo i-Harare Central ukuthi senze ama-investigation. So sikhuluma kunje amapholisa basenze lokwane sithina ama-investigations. Iningi eliningi sizalitshela ngokuhamba kwesikhathi.
U-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa elizweni jikelele esixoxelaye eseHarare. Kuhlelo lwezemaphandleni namhla izakhamizi zeningizimu emaNdebeleni sezidlela evalweni kulandela ukungani kuhle kwezulu kuhlangana lokuchisa kwelanga osokuchiya izilimo zichile emasimini. Lokhu kuza ngesikhathi iningi kulesi sabelo lidinga uncedo lokudla kulandela ukuselakala kwezulu njalo nyakenye okwabangela ukuthi abantu abambalwa baswele imvuno. Abogatsha lukahulumende lwezokulima bathi isimo sibi kakhulu esiqintini seGwanda lase Pipebridge. Albert Ncube usipha lolu daba.
Osaphethe isihlalo somqondiso wezokulima esabelweni sezansi emaNdebeleni umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu uthi umumbo olinywe lapho izulu lisewula sutshile kulesi sabelo njalo sebethembele ukuthola isivuno kolinywe ekugcineni. Uthi ngaphandle komumbu ezinye izilimo ezigoqela inawuthi zikhula kakuhle. Ukuswelakala kwezulu kumaviki adlulileyo sekuthiye le nkomo zisengozini yokucuba ikakhulu eziqintini zeGwanda South leBeitbridge. Umnumzana Thembi Nkosi Nyathi obhethe leGwanda South uthi isimo sibe emasimini.
Izilimo ezinjengomumbu hayi sekuchile sibilise kumhlophe nke emasimini sekuchile simadolo zima kasikwazi ukuthi phoke abantwana sizobathini kulo mnyaka. Le mpuphu vele sitolo lapha siqalisile ukuthi ikhuphuke intengo yakhona.
Unkosikazi Gladys Moyo oyisakhamuzi semawane phansi kwenduna uNhlamba uthi bazabulawa indlala lo nyaka.
Vela kulaa nto esizaphuma siyiphethe indlala izasibulala izinto ziyadura konke umpuphu bakhwelile asikwazi vele ukuthi siyenzeni.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Tebondo oyisakhamuzi seludumbe Beitbridge la othi sebelahle ithemba lesifuno esihle.
Malinganani malilenayo kumbe kathesi seliphuzile izilimo eziningi sezitshile besizamile ukulandela sakuxwayisa kodwa hhayi khanya izulu lehlule konke sekuchile emasimini balutshwana nje abakumele lapho kodwa ngokukhangela komumkhathi siyabona ukuthi umkhathi lokusaliwoma.
Ukhansila kawa-12 egungwe umnumzana Okediso Linyane uthi akulaa nto enhle emasimini.
Isimo sibi sibili haya awula lutho babebatshile kutshile lastik beseGwanda sedawo-DA osikhuluma ngendlalena le uthi ukudla kumele kutholakale but akula lutho akula kudla ejempini.
Uthi ngaphandle kwezilimo izifuyo ikakhulu inkomo zila kukuba ilo banini
chile akula lupe kangeni uomile enkomeni enkomeni lakukubisi moza kona asigurayati suyo
abo kato lezo gulima bakhuthaza uzulu ukuthi ahlakule emasimini ukuze alondoloze izilimo zakhe. Inhlanganiso yamazwe omhlaba enakekela uzulu ohlaselwe indlala e-World Food Program ithi abantu abafika bhoso izigidi eziyisithupha 5.7 million badinga usizo lokudla kuleli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemanami eGwanda South, ngu-Albert Ncube.
Sibonge u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olugxila kokwenzakala emaphandleni.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje sesidedela usithandekile emhlanga esipha uhlelo lwakhe oluqondane lokubhekane labesifazane empilweni.
Namhlanje uhlelo lwethu sicubungula eziphathelane nomnotho welizwe lokuthi kuthinta njani abesifazane. Asizweni umhlonitshwa wethu ezibetha ngegama.
Mina okhuluma lami kubandla lami engizibe i-MDCT ngumkhokheli wabomama okuthiwa sithiwa National Chair Women. Ngizisenate ngimele iBulawayo Metropolitan. Igama lami elisesithupheni nginguDorothy Modi Dlovu. Kodwa abantu abaningi ungangibiza ngalelo gama dandekile abangazi. Ngiyaziwa ngokuthi ngugonyeti wakoBulawayo. Thina njengabesifazana be-MDCT esikhangelane lakho kakhulu nxa esesikhangele ezomnotho. Umnyaka uyaqala uthandekile. Abantwana baye ezikoleni. Ezikoleni lapha kulezinto eziningi esezatshintshayo. Ukubhadala ngeyusa. Iyusa akulamuntu oliholayo lapha eZimbabwe, babili bathathu abangaliholiwe. Uthole ukuthi omama bathoma imini yonke belayinize. Angabhadala kule ilayini yeyusa, ayebhadala futhi kulayini ye-RTG. Ilanga lonke umama uyakhona engenzanga lutho, kukati impilo yakhe isematamatisini, impilo yakhe ise-flea market, yikho lapha athola khona zona lezi mali. Kube nzima-ke futhi ukuthi khathesi usukusela kulo Benguna Street la usazi iZimbabwe uziyefika kuparenyata empunyeni kwedorobhu. Kufoliwe ngamatamatisi, kufoliwe ngama-flea market, wonke umuntu uthengise ulude, wonke umuntu uthengise idelele, wonke umuntu uthengise ifulawa, uthengise i-cooking oil. I-computation yangikhona khonapho ukuthi la uze uthi usuyachayise uthi sengithengele lami engxenye khapho uyakuphethe engxenye $20. Uzaphinde uyi-chefune futhi ugade ngayo sobuyele emuva, aphinde ugade ngayo sobusembo. Ngoba yena umsebenzi akula msebenzi sithandekile, akula. Lelo lutsho olukhulayo lelo kuyaqeda ezikoleni sibile ngxenye usasile sibibi angibathaya kuhle kuhle. Ayingxenye ahambe kuzazafika ku-training. Esefike ku-training asithole sikuyisithupha sakhe, kodwa khathesi ukuthi uzasebenza ngaphi akula. Sokumele aphume ilizwe aye kwamanye amazwe abe yi-foreigner
ayekupheka futhi wonke okudlula lokhu akubabekele ngabo abathi bona laba abatsha ngase bekhuluma lolulimi babo lwempumalanga ngapha bathi yiringwazangwazwa kuphunga futhi izinto uhlanganisa hlanganisa ukuthi kube ngaphuma loko kuphila
kulona lolu uhlelo siyake sikhulume lomphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane yena uthi uhulumende ulenhlelo eziphathisa omama ungathi kulosizo yini abesifazane abalutholayo
hayi iqiniso lihle njalo kalibulali for example ngingakunika mina i-example yezimbabwe women's bench mina ngokwami ngingummeli wabomama ephalamende ngingumkhokheli wabomama enhlanganisweni yami MDCT kumnyaka ophelileyo ngiyabona ngihambise omama aba-more than 700 ukuthi bayebhalisa ngihamba labo babhale bafila amafomu kuthe kabavula ama-bench e-account bawavula ama-bench lanamhla lokhu kunje sithandekile akuba ngitho lengedwa kwazi uzulutho ebhenki lakhona khona lapho ngike ngazi ngabuza futhi lami khona ngale ngisephalamenti ukuthi kanti ibhenki leli lincedisa njani kwathiwa khona hhayi ukuthi kade ngingakahleli indlelo zemali ngeqiniso kodwa ukuthi ngeviki yesibili kafebruwari sizabe sesihlelekise ukuthi laba abaphathe intambo sibabuze weda sibabuza ngendlela le yokuthiwa ngama-questions without notice kumbe ngama-questions with notice bengilindela ukuthi ngaye siceda lindaba ye-delimitation lezisekuthi ukuthi kanti kuncedwa abanjani babake befokeni abancedwayo
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Dorothy Molly Ndlovu owazakala ngokuthi ngugonyethi wakobulawayo yena engumgcinisihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT njalo engusenator wakobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga sithandekile Mhlanga ngohlelo labesifazane uChris Gande uselandela ngolwakhe uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
lingali chona njani isulukandaba siyadivana njalo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Angliston Sivanda. Ocubungula ezombusazwe. Sihlaziya udaba lokwabiwa kwezigaba zokuvota i-delimitation.
Bona kuyinto emangalisayo nje ukuthi amabandla wonke asola kukhombisa ngokusobala ukuthi kukhona okunuka santungwana abezanu PF bayakhalakhala bayacabangelana bayasolelana bayasola inhlanganiso ekhangela ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission abe TPC labo bayakhalakhala abanye labo bakhalakhala ukuthi bangabe beqile bezelwe sasithe eboreni nxa kudlala inguqu ungabona wonke umuntu ekhala kuthi ukuthi kukhona okukhona okungabe kuqondile mhlawumbe kwesesikhathi urefuli unompe mbe angabafeki kakhulu amabandla ngoba into sebejayela ukwenza into zomgunyathi lokuqilibezela omunye yabe sebona ngani iqembu lakhe qilibezelwe so kukhombisa futhi ukungahlaliseki komumo lokungathembani kwabantu beZimbabwe engisingathi ngesilungu ipolarization so ukuthi lanxa wenze kuhle kangakanani endaweni ezinjengeZimbabwe ele polarization esingayibeka ngekuselibala esindebele uyasihlala usolwa nje so yikho kudala ukuthi kube lokukhonona ngama emabandleni wonke omunye lomunye ebona ngazana ukuthiwa uqilebezelo
ngokubona kwakho uhlelo lolu lo delimitation lungaba lwenzwa ngendlela yokuthi kugcilibezelwe na kukhetho oluza kumbe kwayenzwa amaphutha nje kuphela.
Angiboni ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iyenze amaphutha la akhona asolwa ngabantu bonke behlose ukwenza njalo ngoba khonoko ukuthi abezana PF bakhalakala abe TPC bakhalakala lalabana labo bakhalakala lengcwethi lazo ziyakhalakala kutshengisela ukuthi bebengayenzi lawo maphutha bejonge ukudonsela ingubo kolunye uhlangothi ngamaphutha angenziwe mhlawumbe ukuthi sesikuthi icapacity ukuswelakala kwecapacity capacity challenges mhlawumbe kunye ngamaphutha abe siwabona ngani ngamaphutha kodwa bekungelanto abangayenza njengakobulawayo kade kungelanto abantu bezimbabwe electoral commission abangayenza ngaphandle kokuthi benze konkhana abakwenzileyo bebhoda bekhekheleza bebengenangena ngapha bedinga ukuthi ama-constituents abe labantu ngoba abantu bakithi kobulawayo inani labantu ababhalisileyo ukuvota bekwezindawo amanye ama-constituents abengasaphumi so basebesenza khonokhana kube bekhekheleza bepheceleza bebhoda ngapha bedinga ukuze inani ama-constituents ethu asale elithumi lambili otherwise ngamanye amagama alubana kabenzanga khonokho abakwenzileyo alubana ebulawayo isele isilama-constituency angu-10 kumbe angu-9 so khonalokho kwenzeka ukuthi abantu babone ngazani ukuthiwa into kazihambanga kahle bese kusiba labanye abezombusazwe abacabanga abamabandla ababona nganzani ukuthiwa alubana ikumiswe ngendlela ethile bona babezaba le advantage so kuningi okuhluka umsindo okhona kahle kahle awulani lokwehluleka kweZimbabwe Electoral Commission kodwa ulokwenza lokungathembani lomlilo okhona engithemna ipolarization ngaphambilini ukuthi akusatha kuthenjwana omunye lomunye la ubefisa ukuthi ngabe kwenziwe ngentando yakhe bese kusiba khona amanye amaphutha asiwathi thina the technical and administrative engicabanga ukuthi izek isengabuyela iwalungise abangawenzanga ngabonga ngabomo ngicabanga ukuthi lokho kuyalungiseka kutshelelwe phambili
lo ke bekungumnumzana Angliston Sivanda ocubungula ezombusazwe ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lila
siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba
Balaleli baka Studio 7 liyaziswa ukubana umsakazo wenu uzasungula inhlelo ezimbili ezinhla ngomgqibelo langesonto ntambama. Lezi nhlelo zizabe zikhangelisisa ukubhekane labasemaphandleni ngomgqibelo kuthi ngesonto zihlolisise ukubhekane labesifazane. Inhlelo lezi ngezemizuzu engamashumi amathathu. Ngakho ke sicela lina balaleli lisincedise ukukhetha igama lalezi nhlelo. Olo emaphandleni noluphathelane lendaba zabesifazane. Sicela lisithumele lawo mabizo enhlelo kunombolo zeWhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318. Kumbe ekhasini lethu eleFacebook kuVOA Ndebele loba ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Uzasinika amabizo asekelwa umuntu wonke uzathola umvuzo owe radio encane.
Siziphethe ngohlelo abaculi bethu namhla silomculi we rumba odabuka eCholocho emaguswini uChristopher Mazolo Ncube ehamba leqembu lakhe leManzi Amnyama Sounds lapha abaphethe ingoma zawe ezimbili ezintsha uNtunkamile Nkomo Studio 7 usipha lolu daba
Kuzwa bantu kuzwa ngathi bakuzwa. Uyaliwa ayi mama jeni abazi babangani.
Ingoma yakuqala ithi ukuba isangoma kuthi esibili yona ithi baqapheleni nango uChristopher Mazolo
ingoma le eyinye ethi kungcono ukuba isangoma kusho ukuthi ngiyengabheka ukwenzakalayo esimeni sabantu abantu basizwa abasiza abantu bayabasiza kodwa kubuye kube khona ubugebengu abenzayo ngoba uthola abantu bethu basiza abantu kodwa begcine sokubana bafundisi nabaprofiti abadungilahle abantwana.
Kule ethi baqapheleni ukhuluma ngani ncu?
Lana ngikhuluma empilweni uyatha umuntu uphila naye umuntu uthola ukuthi uyakucindezela or noma umuntu uzitshela ukuthi umndeni wakho noma uyifamily yakho uthola ukuthi kukhona akwenzayo ongakuthandiyo or okucindezela wena ngokwempilo.
Abalandeli ubatshiyela aphi amazwi?
Kubalandeli bengithanda mpela ukuthi kabasapoti besixhase kakhulu mpela emculweni kakhulu enyaweni lwakithi lwasesikhalangeni lasezindebeleni mpela ngoba yiwo umculo esesiwukhangelele kakhulu ukuthi yiwo umculo esinawo besithengela amasidi ukuze ukuthi phela sikwazi nato ukuthi sikwazi ukuyarekhoda sikhiphe izingoma bengathengi lawa ama-pirate ama-10-10 lawa
Siyabonga Ntungamili namhla ubesiphathele umculi uChristopher Mazolo Ncube ophuma eTsholotsho ehamba leqembu lakhe le Manzi Amnyama Sounds. Singakehlukani isihlobo, nanzi ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umphathi ntamba ogatsha olubona ngezomkhathi kanye lokwethekelelwa eZimbabwe yomnumzana Ngqobizitha Ndlovu. Usebumbe ikomiti ezasungula uphenyo lwenkokheli yeZTA. Sesiligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.